nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 9 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanodarika zana vofa nechirwere cheCovid-19 munyika zvikuru muHarare. Magweta emutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutori wenhau vaHope Chingono anoti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Zimbabwe yotarisira nhumwa kubva kuSouth Africa chironguva kunyange hazvo vamwe vari kuti chitsvambe chekugadzirisa zviri kunetsa munyika chiri kuvatungamiri venyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika vave zana nevaviri kana kuti 102 muHarare. Muri imo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi mashanu nevashanu kana kuti 55. Bulawayo ndiyo iri kutevera pavanhu vafa vanosvika makumi maviri nevatatu kana kuti 23. Dunhu reMasvingo chete ndiyo risina kana munhu mumwe chete ati afa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru zvina nemazana mashanu ane makumi manomwe nemashanu kana kuti 4575. Vapora vadarika chiuru chimwe chete nemazana mana ane gumi nevatanhatu kana kuti 1416. Sezvo chirwere ichi chatanga kupararira zvakanyanya munyika, tabata nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Brighton Chireka tikatanga nekuvabvunza kuti munhu angaziva sei kuti abatwa nechirwere ichi.
Chirwere cheCovid-19 chapararira, so masymptoms anofanira kutariswa nevanhu kuti vao fone manumbers ekuti vanotestwa, ndo anoti kana munhu achikosora chiwana chizarirwa achipisa miri temperature kana kupisa nokupindwa chando kutonhorwa kana kurwadziwa nemiri yese kana ma muscles kana ma joints achirwadza nedzimwe nguva vamwe vanogona kutanga kungorutsa kana kuita diarrhea kana kuti vamwe vanoona vachiita not loss of taste or smell vachitadza kufema vachitadza kunhuhwidza zvino kana kutesta chikafu vanenge vaya kuto vasakwanisa kuita izvozvo.
Vanenge votsvaga rubatsiro kupicha izvo,
so vanofanira kuti vafone nhamba ya 2019 kuti kana kufonera chiremba wavo taura naye pafoni. Ngavarege kuenda kuzvipatara, vanotanga vafona kuti vaonekwe vataurwe navo pafoni vozoudzwa zvokuita kuti vanotestwa.
Ko kana munhu azarirwa zviya zvekutadza kufema Dr. Chireka,
kana munhu achinga aona kuti ari kutotadza kufema kana kutaura, vanofanira kuti vashedze ambulance kana kuti vari kutozarirwa chest pain, vari kuzwa kutsimbirirwa pa chest pao, kana kuti vakatadza vanga vakuta confused vatodizi vasazvi zvavari kuita, vanofanira kutokurumbidza kufonera ambulance. Kana ivini vakutadza kufamba kana kuita chomabasa, vanofanira kufonera ambulance. Kana vakatanga kuona miromo yavo yakuita blue kana mafesa vakuita blue vakuzarirwa futi, vanofanira kuti vafonera ambulance nokasira.
Izvi ndo zviri kuwanikwa here muvarwere vakawanda veCovid-19 chiremba?
Vazhinji havamboita masymptoms akawanda akadai so vazhinji vachange vachigara kudzimba vasingaende kuenda kuchipatara, vasina nidi kuti vaende kuchipatara. So vanonga vagara kumba vanoudzwa kuti vaite self isolate, vanofanira kuzvitsaura kubva kune vamwe kuti vasatapurire chirwere. Asi kune avo vanenge vaakudzimbirwa sezvandataura kudhara izvo kuti vanofanira ambulance, ndova nanga vakuda kuenda kuchipata vasvika kuchipatera ikoko kazhinji kazhinji chavanenge vachitarisa vanenge vachitarisa kuti vaone kuti vari kuwanire oxygen yakakwana
oko kana vasiri kuwana moya wakakwana kana kuti oxygen chii chinoitika
so vanogona kusvika paoxygen yekungopiwa tube oxygen vachifemeswa naizvozvo vazhinji vanongoita zvakanaka vazhinji vatomboda kuzobatsirwa nemushini vashomanini vanozodawo maybe vachakwanisa kufema vega vakuda mushina inonzi ventilator ventilator mushina unobatsira vanhu kuti vafeme ndowanda singa vakudiwa but vashomanini vanozodawo zvakadaro vazhinji vanonge vari vazhinji vatomboda kuya kuchipatara
Nyanzvi munyanzvi zveutano Dr. Brighton Chireka vari parunare kuBritain. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrican Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vadarika zvuru makumi maviri nevaviri ane mazana mapfumbamwe nevatatu kana kuti 22,903. Vanhu vapora vadarika zvuru mazana masere nemakumi maviri kana kuti 720,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe ane zvuru mazana matanhatu kana kuti 19.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zvuru zana nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 162,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zvuru mazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 727,000. Vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni gumi nerimwe nezvuru mazana mapfumbamwe kana kuti 11.9 million. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti magweta emutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume uye mutori wenhau ane mukurumbira mukuburitsa nyaya dzeuori vaHopo Chingono haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vaviri ava vari muusungwa mujeri rechikurubhi Maximum Prison vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Vaviri ava vanonzi vakaendeswa kuchikurubhi pakati peusiku nemusi wechishanu vachibva kuHarare Remand Prison mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Magweta aya anoti vaviri ava vari kunyimwa chikafu chinoenderana neutano hwavo uye vari kufamba vakaiswa ngetani dzemumakumbo. Vakuru vemajeri vanonzi vari kungoti zvavari kuita zviri kubva kumusoro. Vaviri ava havanawo kupiwa majuzi ekupfeka achinzi ainge apera. Magweta avo anotiwo akanambidzwa kutaura navo nezuro muchiwande sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prisons vameya Kanyezi kuti tinzwe divi ravo. Mune imwe nyaya bepanhau reZim Live rinotiwo mumwe mudzimai wechidiki Nonkolo Maposa akapambwa ndokurohwa nekumbunyikidzwa nevanofungidzirwa kuti vasori nemusi wechishanu avanonzi vaitsvaga sekuru wake vaJosephat Ngulube nenyaya yekuda kuratidzira kwaida kuitwa mwedzi wapera uku. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanqube sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Vakawanda vanopikisa hurumende vakatiza misha vachitya kuitwa kafira mberi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vamwe vanopikisa ava matororo izvo zviri kushorwa nevakawanda kusanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres. Kwamutare vamwe vanoshanda vakazvimirira woga vari kusungwa vachirambidzwa kuita misangano sematauriro emutori wedu wenhau Loida Moyo.
Mapurisa kwamutare kasunga nhengo nhatu dzesangano reAmalgamated Churches Community Development Trust achidzipomera mhosva yekuita musangano uri kunze kwemutemo panguva ino yelockdown. Vatatu ava vazoregedzwa mushure mekunge vabhadhara faindi yekubvuma mhosva yavo. Vakasungwa ava vanosanganisira sachigaro wesangano iri vaJay Kasakara, vaAmos Muchena navaClive Gore. Vakasakara vaudza Studio 7 kuti vakasungwa nemukuru wemapurisa anoshandira kwachiyadzwa Assistant Commissioner Arnold Makomo pavange vari pakati pokuita musangano wekuzeya mabatsirikanike angaita vanhu venharaunda yavo panguva ye lockdown ino.
Takange tiri parombe pa primary school tichiita discussion yedu yatanga tiri 3 takamaintaina social distance kuti titedzere ma precautions e COVID aitaurwa anotaurwa nezvawa. Ipapo ndopatakazoona motikari ya Ascom yasvika pasi. Vasvika ipapo takazviintrodusawo kwavari ndobva kuti munoita nezvei muri kuitei muno. Takawadzana ngoro kuti isusu tiri kuitawo e group discussion yedu tiri 3 yatiri kudiscussa nezvema local government governance issues ari mumaareas anoitwa exploitation yema natural resources since iriyo field yatinoshanda tichitarisa nezvaita.
Asi vakasakara vanoti mukuru wemapurisa havana kuzvitambira
havana kuda kunyatsotiteerera vakati we are still suspecting and tiri kutokuona ise vasungwa vedu nenyaya yekuti tiri kukuona kuti pamwe muri kuita zvepolitics madocuments anezvamataura inogona kuva false statement. Tiri kufunga kuti ndimi vanhu vari kuita reorganization of the demonstration yemusi wa 31 isina kubudirira zvakanaka.
Vati chinokashamadza inyaya yekuti mabasa avo anozivikanwa nevemunharaunda nemadzisabhuku uye nemakanzura.
Semayouth arivo mucommunity ari kushandawo community work yavo vakatoregistwa vane a deed of trust ravo. Takaengeja headman tikaengeja ma traditional leaders mazhinji tinotozikanwa mucommunity ndobasa ratinoita. Zvinhu zvatisina kukasika kutonzwisisa kuti zvambofamba sei.
VaJames Mpfumi vanoshanda nesangano reCenter for Research and Development iro rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa sekwachiyadzwa. Vanoti nguva zhinji mapurisa anotyora kodzero dzevanhu vachivanda nenyaya yechirwere checovid-19.
Zviri very much disturbing kuti ma community based organizations vari kutitwa suspected criminals vachidiscussa ma issues ari kuaffecta community yavo vachifollowa ma guidelines ari kutaurwa. Ma CBOs ane mandate yekuinfluenza nekucontributa kulocal governance issues. Chikumbiro chedu ndechekuencourage government stakeholders especially state security establishment dziri mumacommunities avari kuti va respect ma local participation in governance issues, in local governance issues that is affecting my local people.
Gwetava Kristendlovu veZimbabwe Lawyers for Human Rights ndovabatsira kuti vatatu ava vabudiswe musungwa. Studio 7 inokwanisa kutaura na Assistant Commissioner Arnold Makomo avo vakasunga vatatu avo sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Kubva kumutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa dziri kutarisirwa chero nguva munyika kuzoedza kupedza bata murefu bata mupfupi yoitika munyika zvopakuti zvinhu zvisagadzikane. Nhumwa idzi dzinoti vaive gurukota munyika iyi Vasidin Mufamadi uye vaive muteedzeri wedare reparamende amai Baleka Mbete avo vari kupinda munyika kuzotaura nehurumende bato reZANUPF vanopikisa nemasangano akazvimirira oga. VeZANUPF neMDC vanoti vanotambira nhumwa mbiri idzi. Asi munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vanoti kugadzirisa matambudziko emunyika kunoda vene vacho kuti vazvipire.
Hazvina kuipa zvulu kuti South Africa ive neshungu dzokubatsira Zimbabwe. Asi chatinoziva ndechokuti musha unovakwa nevarimo kana maZimbabweans pachavo asina shungu dzokuvaka musha wavo. Chero kukabva vatumwa kudenga havangauyi vakagadzira dambudziko riri muno muZimbabwe. Chinotsvakwa ndechekuti panoda mwoyo wokushanduka wevanhu vomuZimbabwe kuti vati tazozvifunga kuti tishande pamwe chete kugadzira madambudziko atakatarisana nawo.
Asi semaoni renyu zvii chaizvo zvoda kuti zvinge zvichigadziriswa pa ne South Africa?
Nhamo dzedu dzakawanda kaZulu hameno kuti vari kuda kutangira papi. Panogona kuti vanhu vanoda kutarisa nyaya dziri just immediate short term yokuti tine nzara. Almost half of the population according kuma results eZimvac havana zvekudya. Iye zvino the situation yenzara we live in get worse. Tatasvika kuna March when people will then start to have my greens. Saka maybe kuda ndiyo nyaya kana kuti inyaya inechokuita ne ne ye challenge yekuzvipatara madhokotera namanesi vanga vari pakutsutsumwa ma mwedzi yakawanda kuzvipatara zvino hazvina kumira zvakanaka nyaya yemishonga kana kuti inyaya dzedu dzemakakava dzagara dziriko dzava nenguva yakawanda dzisina kugadzirisiwa.
Saka munhu anga atangire papi chaipo?
Zvinoenda nokuti munhu anoda kutangira papi nenyaya dzeZimbabwe. Nyaya dzeZimbabwe dzakawanda. Inyaya dzine chokuita here nokutsutsumwa maererano nenyaya yavanhu vakasungwa nokuda kwemaprotests kana kuti nenyaya yezvavakavhukunyura pamusoro penyaya dzecorruption. Hatizivi kuti anenge achiti anoda kugadzirisa kana kubatsira kugadzirisa nyaya dzomuZimbabwe anoda kutangira papi.
Semakereke muri kuti poitwa sei nenyoka yapinda mumbai?
Zulu machechi akatanga kutaura nenyaya yekuti maZimbabweans aite nzira yokugadzirisana iwo pachawo makore anokwana matatu apfuura.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mutata vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi inoti munhu wose munyika iyi ave kumanikidzwa zviri pamutemo kuti apfeke chekudzivirira muromo nemhuno kana kuti face mask nechinangwa chekuedza kumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Munhu anenge asina kupfeka chekuzvidzivirira ari kunzi abhadhare madhora 10 nemashanu, asi vanorwira kodzero dzevanhu vari kuti hurumende ingadai yatanga yawanisa vanhu zvekuzvidzivirira izvi. Malawi ine vanhu vanodarika zviuru 4,500 kana kuti 4,500 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa izana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 137. Zviuru nezviuru zvevanhu nezuro zvakaratidzira muBeirut, guta guru leLebanon, zvichikurudzira vatungamiri venyika iyi kuti vasiye basa mushure mekunge vanhu vanodarika 450 vafa uye vamwe vanoda kusvika zviuru 4 vakuvara. Izvi zvinotevera kuputika kwakaita pane imwe nzvimbo inonzi yaichengeterwa zvinhu zvaikwanisa kuputika. Nyika dzakawanda kusanganisira America dziri kutsvagira Lebanon rubatsiro muFrance nhasi. Kutanga nhasi gurukota rinoona nezveutano muAmerica vaAlex Azar vari kushanyira nyika yeTaiwan, uko vari kutarisirwawo kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi vaTsai Ing-wen. Kushanya uku kuri kuuya apo ukama pakati peAmerica neChina husina kumira zvakanaka. China haitenderane nenyaya yekuti America idyidzane neTaiwan sezvo ichiti idunhu rayo, kunyange hazvo nyika iyi ichiti inoda kuzvitonga kuzere. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yechirongwa che Zimbabwean Lives Matter chiri padandemutande, icho chakatanga chichikokerwa nevanhu vazhinji vane mukurumbira vanosanganisira muimbi weSouth Africa aka uyezve mutungamiri webato reEFF vaJulius Malema. Iye zvino chirongwa ichi chave kushandiswa nezvizvarwa zveZimbabwe pasi rose, chinangwa chiri chekudzidzisa pasi rose nezvekumbunyikidzwa kwekodzero kunonzi kuri kuitika muZimbabwe. Muchirongwa tina vatatenda magetsi wechidiki akabva kupedza dzidzo dzake kuOxford University kuEngland uko akambova nhengo yezvirongwa zvakasiyana-siyana zvine mukurumbira zvinosanganisira chirongwa che Blog for Development chinokokerwa nesangano reWorld Bank akatobudirira. Ngatinzwei maondoro ava magetsi pamusoro pezvenyaya iyi.
Hashtag yekuti Zimbabwe Lives Matter yakakosha panguva yatiri ndoda kuti hurumende yatiri kurarama anda inokwanisa zvekushungurudza vanhu. Saka Iyi hashtag yakanakira kuti inoita kuti international community ionewo zviri kuitika muZimbabwe. Ingori nyaya yekuti nyaya dzemuZimbabwe ukatarisa pakaitika zvekwa George Floyd, vanhu vakawanda vakapindira nekuda kwekuti panenge paiswa hashtag yekuti George Floyd hashtag Black Lives Matter. Iyi yeZimbabwe ndiyo hashtag yaipengesa padandemutande. Saka tikatarisa nyaya yakadaro inenge nyaya yakanaka nekuda kwekuti vazhinji vemuZimbabwe vakataura. Maabductions haaperi, vanondoramba vachingotorwa nehurumende vachiiswa panzvimbo dzisiriritswa. Saka iyi hashtag yakanakira kuti inoita kuti vamwe vanhu vasingakwanise kushungurudzwa nehurumende yedu vakwanise kutaura.
Vamagetsi tiri kuona mashoko ari kuparurwa nemacelebrity makuru muAfrica vachiti vamire pamwe chete nezvaro zvaZimbabwe, uyezve nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika ngaipere. Nemaonero enyu matano ari kutorwa nevanhu vane mukurumbira panyaya iyi anobatsira here?
Ndinoona sokunge mashoko ari kutaurwa nevanozivikanwa nevaimbi nevanhu vane mukurumbira anobatsira. Hashtag Zimbabwe Live Matter haisi an anti-political movement, it's a demand yezvinhu zvekuti zvaifanira kuva nyore kutaura nezvazvo, kuti mahuman rights haifanira kunge iri nyaya yekuti tingatogare dare nekuti tinoda kutaura nezvekukumbira mahuman rights mugore ratava rino ra2020. Ukuona zvakupindurwa nevaimbi nevanhu vane mukurumbira zvinopa udzamu, zvinopa uremu kunyaya yematambudziko atiri kusangana nawo muZimbabwe.
Tinonzwa hurumende yeZimbabwe ichiti inoremekedza kodzero dzevanhu, uyezve hapana munhu anosungwa asina kutyora mutemo wenyika. Sewechidiki ari chizvara cheZimbabwe, ndeapi mashoko amungada kupa kune vakuru vakuru muhurumende?
Mashoko andingade kutaura kuvakuru vehurumende yemuZimbabwe ndeyekuti kana zvaitaurwa muna 2017, muna November 2017, zviri zvechokwadi kuti paida kuitwa Operation Restore Legacy. Handifunge kuti Operation Restore Legacy yanga iri kuti restore a legacy of corruption, a legacy of human rights violation, a legacy of misgovernance. Fanira kuva legacy yezvinhu zvinenge zvichiita sezvinhu zvakanaka, kwete kuti matambudziko ataisangana nawo panguva yaMugabe, wekuti vanhu paakabviswa munhu wese akafara. Uva mapiri matambudziko atinotanga kusangana nawo ari wese panguva yavamunangagwa. Zvinhu kana vakapinda vachipomisa zvinhu zvichachinja, zvinhu ngazvichinjewo. Hapana munhu anogara muZimbabwe asiri kutya kutaura. Pagraduation yangu ndakatorwa nekuda kwekuti panguva yaMugabe taitaura against ZANU-PF. Zvinhu zvasina kuita panguva yamunangagwa nekuti taibhiliva kuti munhu achangopinda muutongi anopiwa nguva yekuita sei yekuzvipruva. Ati takatorwa pagraduation President Mnangagwa varivo vangava president. Ndopa ndakatanga kuziva kuti zvinhu hazvina kuchinja muZimbabwe, but I believe kuti zvinhu zvinofanira kuchinja nekuti zvinhu zvikasanaka vanhu vanoramba vachingoprotesta. International community inoramba ichingoita sei ichitaura kuti muZimbabwe mune matambudziko. Zvinhu zvatoda kuti zvichinje kuti ikonomi yedu itange kushanda zvakanaka. Hazviitiki kana tisina kugadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo day to day, kana tisina kugadzirisa zvinhu zviri obvious sekuti mahuman rights violations zvisina kugadzirwa izvozvo, hatikwanisi kuti tiudze international community yeminvesti munyika yedu nekuti vanenge vachitoona kuti munyika yenyu yakaminama, nyika yenyu haina kumira zvakanaka.
Aiwa, tinotenda vamagetsi nemaonero enyu pamusoro pezvenyaya iyi. Mure Zimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove, 8-9 PM muri Zimbabwe, pano pane venyuro yeStudio 7. Anokoneka ine mufaro ndino wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Vatereri, ndinokukwazisai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti Varoma 13:1-2 inoti munhu wose anofanira kuzviisa pasi pevatungamiri venyika nokuti hakuna simba risina kubva kuna Mwari. Vane simba rokutonga vakaiswapo naMwari. Saka naizvozvo anoramba kuterera vari kutonga ari kumukira zvakaiswapo naMwari, uye vanoita izvi vanozvitsvagira kutongwa. Mufundisi Simango, zvinorevei kuti hurumende dziripo dzakadzikwa naMwari?
tinotenda zvikuru baba Hwande nemubvunzo wenyu wakanaka kuti hurumende dziripo dzakagadzwa naMwari. Isoko rinode kuti ribatwe neuchenjeri nokunzwisisa. Nokuda kwekuti iko tinoona dzihurumende dziri pasi pano dzakasiyana siyana. Dzinototi pamwe tinobvunza mubvunzo kuti zvakamira sei. Kana tichiti isusu hurumende dziripo dzakagadzwa naMwari, tinofanira kungwarira nokuziva kuti soko iroro rinoreva kuti Mwari watendera bedzi, asi hakusi kuti Mwari ndiye anenge ati zvinhu zvivepo, asi kuti watendera maererano nezvinenge zviripo. Saka kana tichiti hurumende yakagadzwa naMwari, tiri kureva maererano nokutendera kwaMwari, zvichitipa simba rokutaura ukuru hwaMwari. Nokuti zvinhu zvose zvinoitika panyika pano, wega zvakanaka kana kuti zvakashata, zviri pasi pesimba raMwari.
Ko zvino mufundisi Simango, dzimwe hurumende pasi pano zvadzinoshungurudza vanhu zvinobva kuna Mwari here izvi?
Dzihurumende dzinotenderwa naMwari, chinangwa chiripo chokuti dzikwanise kutevera bumbiro nokuita zvakanaka zvinotenderwa, zvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka. Saka hurumende dzese kuti dzinogadzwa naMwari, kutaura kuti isu tinonamata, tinofanira kuva vanhu vanozvisa pasi tichitevera bumbiro remutemo wenyika imwe neimwe. Nokuti bumbiro chinhu chinogadzirira vanhu kuva noupenyu hwakanaka. Kana tichidaro zvekare, hakusi kureva kuti iko kana Mwari atendera hurumende kuti inge iripo, Mwari uri muzvinhu zvose zvinoitwa nehurumende iyoyo. Kana kuti kana Mwari akakutendera kuita chinhu, hazvisi kureva kuti iko zvinhu zvose zvaunoita Mwari anenge ainewe paunoita izvozvo. Panofanirwa kungwarirwa nokuda kwokuti iko kana munhu uchiita chinhu, unofanirwa kuziva kuti Mwari anotiita chipi, regera kuita chipi.
Kana hurumende dzakadzikwa naMwari, sei vanhu vachizodzinyunyutira ivo vari vatendi?
Kunyunyuta kunokonzerwa nokuda kwokuti iko pakati pevanhu vaviri vanoti hurumende nevagari vayo kana kuti nevanhu, pane vamwe vanenge vasina kutenda kubata bumbiro kurichengetedza. Nokuti bumbiro kana kuti mutemo kana kuti iro Bhaibheri pacharo, nokuti ibumbiro guru chaizvo resoko raMwari, rikatevedzerwa nemo nemo rinopa vanhu upenyu hwakanaka, nduramo yakanaka. Saka kana mumwe munhu akaputsa bumbiro manje, zvinozokonzera kuti mumwe anyunyute, zvinozokonzera kuti pave nekusungwa nokusungana nokutambudzana nokuda kwokuti kuna anenge aputsa zvinotenderwa. Chinangwa chehurumende ndechekuti vanhu vayo vagare murugare, vagare zvakanaka. Ndiyo ndava muchiona ndima iri panapa yamaverenga iyi. Vhesi inoti kuti tose tigare zvakanaka murunyararo norugare. Nokuda kwokuti ko vakagadzwa, vakagadzwa kuti vagone kubatsira vanhu vanenge vari panyika, vari vabati kana kuti vari vanhu vanogara munyika iyoyo.
Chii chingaitwa kuti vanhu vagare murugare pasina boboto sekudiwa kwazvinoitwa naMwari?
Chikuru sandichecho chokutanga chokuremekedzana, kuremekedzana kuziva kuti pane imwe ndima inotivudza kuna Mateo iti zvaunoda kuti iwewe vamwe vanhu vakuitire, vaitirewo saizvozvo iwewe. Kutaura kuti iko vanhu vakaremekedzana, vakakudzana, vakaziva kukoshesana, ndo panouya manje hunhu ubuntu, hunhu hwakanaka. Udzihurumende navanhu pamwe chete pakava noruremeko dzinokuremekedzana, panozoonekwa paine kugara kwakanaka nokuda kwokuti panenge paine rugare. Inyaya inokosha zvikuru yamataura nhasi uno. Nguva ndiyo ingatikoshera zvedu kuti hatingapedzi zvose, asi mataura nyaya inokosha zvikuru. VaHwande, ndatenda zvikuru.
Aiwa, mazvinzwira negavatereri, tinotenda zvikuru mufundisi David Simango netsananguro yavatipa. Vanoda kunzwa hurukuro yose, endai pawebsite pedu yevoashona.com motarisa pakanzi zvechitendero. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Hwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vanodarika zana vofa nechirwere cheCovid-19 zvikuru muHarare. Magweta emutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutori wenhau vaHope Chingono anoti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari kujeri reChikurubi Maximum Prison. Zimbabwe yotarisira nhumwa kubva kuSouth Africa chero nguva, kunyange hazvo vamwe vari kuti chitsvambe chekugadzirisa zviri kunetsa munyika chiri kuvatungamiri venyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri Dr. Amina Gibbs Dube munaudze isindebele.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 9 kuNcwabakazi 2020 nguKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lamemetheka igciwane leCOVID-19 eZimbabwe usungula abantu abedlula ikhulu 102 asebebhubhile.
Lo mkhuhlane unzima kakhulu. Bengizithola ngihleli ngedwa ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona endlini.
Abasekeli bebandla leZANU-PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe ukuya eZimbabwe.
Kula bantu asebegijimisa amanga aluhlelo tyoko benze nganto eZimbabwe isibhebha sokutshisa akusahlaleki sokunzima.
Abanye bathi akulalutho oluzaphuma kulokhu okuza kwenziwa izithunywa zikaRamaphosa.
Laba abantu e-MC angibathembi right now. Mina kathesa umuntu engithembele kuye ngibona ngathi BFF.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi okwenzakala eZimbabwe kayisikho abakulwelayo.
Ngasikhangela kakhulu eceleni lamazwe iprovetarians akuyisihluko esimangalisayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempilo yenkululeko.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Yamemetheka igciwane leCOVID-19 kwele Zimbabwe osokulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4575 abahlolwa batholakala belo mkhuhlane lo. Phakathi kwenani leli sebedlula ikhulu 102 abantu osebebulewe yiCOVID-19 kuthi njalo abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1416 sebephephe kumkhuhlane wecoronavirus elizweni. Abantu asebephephe kumkhuhlane weCOVID-19 bathi kuzima ukuhlala endlini lemuli umuntu engahlaselwa yi-coronavirus. Umnumzana Sebastian Tini ngomunye wabantu abaphila nzima ngesikhathi belo mkhuhlane lo.
Awukwazi ukuthi ungahlala nabantu bakho endlini njengoba kujwayelekile. Libukela i-TV nje noma yini ejwayeleke ukwenziwa endlini. Uhlala uzivalele endlini e-bedroom wenzela ukuthi kungabi nokuhlangana phakathi kwenu ngoba manje uzobasulela kwenzeke ukuthi ungabasulela lo gciwane le. So bengizithola ngihleli ngedwa ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona pha endlini. Makukhona engikufunayo bengenza ukufona and then bakwazi ke ukungilethela noma ngamanzi.
Uthi kuqakathekile ukuvikela imuli kumkhuhlane weCOVID-19.
Uma usuku leso simo ebengikuso ayisekho enye into engenziwa ngoba manje kumele ubavikele ngokuthi wena uhlale endaweni yakho wedwa ukuze ungahlangani nabo. Yikubavikela lokho ngoba uma ungahlangana nabo usuzabasulela lokho kugula lokho. So bekunzima khona ngoba manje ngifile ngathi ngingedwa kanti nginabantu endlini. So kodwa ke ngenxa yokuthi kungumthetho nakhona kuyindlela yokuthi yokuzelapha kumele ukuthi ungahlangani nabo. Konke okufunayo bazokulethela eminyango into efana nokudla noma yimithi nje yokuphuza noma yini kade iphuzwa kumele balethe bafike bafake eminyango. Wena uzothatha ke nawe ungene endlini ubuyele endlini udle ubuthathe futhi ubuyisele ubeke ngaphandle. Bekunzima khona ngoba manje uzoba naso leso sithukuthezi ukuthi uhleli endlini kodwa awukhona ukuhlangana nabantwana. Kube nzima kakhulu kimi lokho, kwangihlukumeza kakhulu.
Untini uphinde wathi njalo ungaphathwa ngumkhuhlane weCOVID-19 kumele ulandele isikondiso zokuvimba i-coronavirus.
Umuntu mase phethe yilo mkhuhlane lo kumele adele okuningi avela akhangelane nomkhuhlane make sure ukuthi i-hygiene phela ukuhlanzeka kuba phambili ukuze konke kuhambe kahle ngendlela right uvikele nabo bonke abantu noma kungesi basendlini nje kuphela kungabi nomuntu ovakashayo futhi akuna kuvakasha akuna umuntu oyakuphi kuphi bekunzima kakhulu ngoba nabantu bakithi abafowethu bebengakwazi ukufika baze ngibone
kweZimbabwe abantu bathi kunzima ukuvikela imuli nabanye abantu ngenxa yesimo esibi somnotho. Bayakhala abalwa impi yenkululeko ngesikhathi kulungiselelwa usuku lweHeroes Day kusasa. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje okulomnotho obhidlikayo njalo okukhahlanyezwa ilungelo likaZulu kayisikho abakulwelayo. Umnumzana Petros Sibanda usibalukhulu wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bekubutho leZipra uthi luqakathekile usuku lwabalwa impi yenkululeko loba nje bethwele nzima.
Ilanga lamachawe lilanga liqakathekiswa umuntu wonke abaphilayo nabasowasitshiyayo abaleleyo ngesikhathi sempi yenkululeko. Siyalunaza ke leli langa sikhumbula abafowethu, sikhumbula le njongo yabantu abayisukumela besiye empini yenkululeko, ukudinga ukuthula, ukudinga ukukhululeka, ukudinga ukuphila nje okulinganayo sonke singabantu beZimbabwe. Leli langa lisikhumbuza kakhulu ukuthi ngayo impilo yethu namhlanje imi kanjani. Kodwa siyanazela ukuthi lokho esakulelayo kumbe lokho esasikukhangelele akusahambanga ngendlela esikukhangelele ngayo. Sasikhangelele ukuthi khona siphile kahle, sihloniphane, sidle sonke, sithole okulinganayo, abantu abethu bafunde, nabasilandela abanawethu bathole ukuthi ilizwe leZimbabwe ngempela lakhululeka, lalilwela ilungelo lalo, lilwela i-one man one vote, lilwela i-economic independence, lilwela nje ukuthi abantu baziphile nje ngokuthula langokuthandana.
Usibanda uthi kwephula inhliziyo okwenzakala eZimbabwe.
Impi yabalweli benkululeko kulezi nsuku iyadanisa, iyadangaza, izwisa ubuhlungu, isihluku yona nxa uyikhangele. Okuthi uze uzibuze ukuthi khathi ukusukuma abantu besithi bayadinga ke inkululeko, kambe yikho yini ababekulela lokhu? Sibona akula mithi esibhedlela, akula mathuba yokubana ukuthi bazincedise umsebenzi, akula konke okuninginingi nje kufunda ngumuntu nxa ephila. La manxa ma sebetshonile mbebegula abafowethu akuyesabeka, kuyadanisa ukuthi kulohulumende sibili othi uyanaza ilanga lokukhulekwa abantu i-Heroes Day, but nxa sikhangela ikakhulu eceleni lamazwe i-Pro Veterans akuyisihluku esimangalisayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempini yenkululeko?
Kodwa umnumzana Wellington Moyo, umsekeli webandla leZANU-PF, uthi abantu kumele bethakazelele okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko loba nje bebhekane lokunye okubahluphayo.
Iqiniso singalikhuluma ukuthi hayi nje basolusondele usuku lwabalwa inkululeko, singuZulu wonke waseZimbabwe siyalithakazelela, siyalijabulela, siyabahlonipha ngokusikhulula abakwenzayo ngokunikela impilo zabo. Into nje singayithembisa yona njengomuntu wezanu yikho nje ukuthi hayi bona bazokuqhubeka behola ini ipensheni yabo, kodwa kwamanje sesifokase entsheni yanamuhla, intsha sithi ayize kuzanu beze namakhono abo namaplani zabo netechnology yabo.
Abalwa impi yenkululeko bahola ipensheni efika phose inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe, 4,800 RTGS ngenyanga.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abakubandla lezano PF bathi kukhangelelwe ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizakhulumisana leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe abaphikisayo kanye labanye abantu abatshiyeneyo kulungiswe okunye okuhluphayo elizweni. Kodwa abantu abanye bathi uNkosazana Baleke Mbete noDokotela Sydney Mufamadi bachitha isikhathi. Umnumzana Joseph Chuma webandla lezano PF uthi abantu kumele badonse ndawonye. Uchuma uthi inkinga yokuthi abantu baqamba amanga ngokwenzakala kweZimbabwe.
Kulabantu asebegijimisa amanga aluhlaza tshoko benze ngento eZimbabwe isibhebha sokutshisa akusahlaleki sokunzima. Hayi, abantu ake sifundele ukwezintexi and lani njengenitatela izindaba ngicela ukuthi kona siyenzeni into e-justifiable and fair for Zimbabwe. Ngoba ukuyibulala izigunqe phasi ngamadolo ikuyibulalela umuntu wonke, ayikuyibulalela izalo PF ngumnangako, ibulalela everyone ongweZimbabwe.
Kodwa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, uyakuphikisa lokhu.
Ukuthi sicatshile kuyatshengisela ukuthi kule kukhona okungabanga kuhlela izweni, ngoba kula muntu ongaphongubalekela lapho kule nkaba khona ekudeni. So sile crisis elizweni. Kodwa ke kuhle khona ukuthi kuthiwe bakhona abantu abavela ngaphandle abangabe bezosincedisa ukuthi sizwanane. Kodwa kuhle ngapha kuyanyisa ihlazo linganani ukuthi sehlulane thina sodwa kuze kungenele omakhelwane. Okwesibili enthanda ukuphawula ukuthi kulobunzima ngoba uhulumende wethu ukhiphe istatement wathi kakula problem eZimbabwe, kula crisis, into ekhona kuthiwa kulama terrorist, kulama bad apples, kulama forces, kulama dark forces. So angazi ukuthi laba abathunywayo bazenzisa yini ukuthi bazwane lohulumende, ngoba ngiyengabona izolo abanye kuma-Twitter besithi ubaleka Mbete vele ngubhururu kamnangakho.
Unkosazana Vivian Nomalanga Mbebhe olandela ezombangazo uthi kumele ibandla likaJulius Malema kube yilo elingenela kweZimbabwe, hathi ibandla elibusayo kweSouth Africa, eleAfrican National Congress.
Makuzisazathi mabebona uhlupho olukhangelane labantu beZimbabwe betho ukuthi hhayi balitho ngeqinisa uhlupho nanje. Akulankinga, yinto okumele yenzakale vele. Kodwa ukuthi mina laba abantu be-ANC angibathembi right now. Mina kathesa umuntu engithembele kuye ngibona ngathi i-EFF yinto engakwazi ukuthi sikhulume iqiniso. Mabe ngathi basuma abantu be-EFF ngo-understand. Kodwa be-ANC, ANC kunini ivikele uhulumende wezanu-PF bakithi abantu behlupheka benjalo.
Umnumzana Justin J. Moyo olandela ezombangazwe uyakusekela lokhu.
I-ANC ngeke izilume iyenze anything, iyafana nje njengayo iZANU-PF i-ANC, like into ezifanayo. Akunanto eyotshintsha, bazohamba beyokhuluma indaba yangikhona izophelela emoyeni. Abakho serious ngeZimbabwe, maybe bakholisa ubana amaZimbabweans ebehambe ngakhalayo esebenzela imali engela into imali encane eSouth Africa, bayakholisa nje I think. Ngakuthi abakhethe omunye umuntu ongabuyi ku-ANC than ukuthi esekhethe umuntu we-ANC.
Bakhona abathi kumele abantu abahlala eMatabeleland balwele uzibuse wabo, hathi ukuthi bamelele okungenziwa lilizwe leSouth Africa kweleZimbabwe. Umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe owebandla leMtokazi Republic Party usekela umbono lo.
Ayikho into eliqiniso ezakhulunywa izanu since 1980 ngene esitulweni. So mina into engizayifisa ukuthi ngitshele abathokazi ukuthi bantu bakithi asizazini singobani, sisebenzele ikithi, sithathe ilizwe lethu nje.
Akwaziwa ukuthi uNkosazana Mbete noDokotela Mufamadi bazafika nini kweZimbabwe. Uhulumende weZimbabwe kuthiwa wephula amalungelo kwaZulu, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bathi balwisana labantu abakhanya ngani bangamalocaca abaphikisa okungelangqondo. Kusenjalo kulabanye abantu abacela ukuthi ilizwe lonke jikelele lihlenge uNkosazana noXolo Maphosa, umzukulu kamnumzana Joshua Temzatsangulube, okubikwa ukuthi uvinjwe ukuthi aphume endlini kaNgulube kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabachatshengelwa ukuthi ngamapolisa e-NCTA adinga uNgulube ngamehlo abomvu. UNkosazana Maphosa uthi abamthumbayo bamkhumula izembatho zonke, bamkhahlameza okwesikhathi eside ukuze aveze ukuba uNgulube ucatshe ngaphi. UNgulube udingwa ngabezomvikela abathi wayesekela ababefuna ukutshengisela mhlaka 31 Ntulikazi bekhonona ngobukhohlakali elizweni leZimbabwe lokunye. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli zamapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wokusimo lesi esifana lesika Noxolo Maphosa nguTawanda Mujehiwa, umzukulu kamnumzana Mduduzi Mathuthu, umhleli weZim Life ochathele abezomvikela okwamanje abathi wathuthuzela ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende. Baningi abantu ababaleke ezindlini zabo abadingwa ngabezomvikela. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMalawi lithi umuntu wonke sokumele agqoke okuvala amakhala okubizwa ngesilungu ukuthi ngama-masks ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kula bantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu 5 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwele Melika. Ucwaningo olusanda kwenziwa kwele Cameroon luveza ukuthi abantu abaziphilela impilo yakudala abanjengabohlobo lwama-pygmies, lama-kiddies labanye kabaguli umkhuhlane we-COVID-19 okwamanje loba bethanda ukuxhawulana. Kwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngamalobolo. Kambe kwenziwani kulezi zisuku kule COVID-19 nxa kulotsholiswa kumbe umuntu elobola? Ake sizwe unkosikazi Jester Sibanda uMandlovu.
Akuvumi esintwini, kodwa ngomumo wona lo okhona ngibone ngani kuzavuma. Kanti njona kwesinsikhathi abantu babekhathana lakhathana.
Abantu kumele benzeni?
Izumu ingaba ngcono ngoba liyake likhangelene limbone umkhwenyana laye ebabona abadala likhulume liphendulane. Ifoni liyabe lingabonani. Ngibone ngani sibili yona lo mumo okhona sibili lanxa kungavuma esintwini sizavuma ukuthi kuzavuma ukuthi kube njalo.
Kambe umnumzana Edson Moyo yena oyincwadi kwezamasiko esintu utheni ngodaba lolu?
Kubalulekile ukuthi abantu balobole bangasebenzisa ubuxhaxhaka bamanje obezoom ukwenzela umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Khona ngokwesiko abantu kufanele bahlangane bahlale phansi, kodwa ngoba kune-COVID-19 manje abantu abakwazi ukuhlangana, so abantu bangasebenzisa ubuxhaxhaka bamanje balobole ukuze imisebenzi uhambe kahle ngelobolo.
Yes, lo mama njalo u-Angelus Dube.
Ilanga lamalobolo ukuthi lize liyefika kuyabe sekulento eziningi esezenzakile. Yikho ke kulalokho okuthiwa ngo-social distancing kuthi liyabe limela khatshana kule ndlela eyabizela isetshenzisiwe eyabobabakazi labomalume kusiyabikwa ukuthi sifuna ukulobola kubonwana kunjalo nje. Ngasa kusiyafika ukuthi ilanga lokulobola omalume labana labo babakazi labo sisi babe sebembonile lwana muntu babona lamadompa akhe babona labakibo kwakhulunyelwana yikho ke bayabazi bona ngani indlela yokuthi kubona ukuthi bayahlolwa yini njalo sebehloli.
Kanti akutsho ukuthi phela nxa umuntu elobola kumele phela abonakale umuntu abone ukuthi umalukazana wami ngulo kumbe umkhonyana wami ngulo. Ngakho ke kuyavuma yini ukuthi uhlangane lo malukazana kumbe lo mkhonyana kube zoom lapho?
Nxa sesifika kulanga lakho nelokulobola lelo ye kungalotsholwa sibili, mina angiboni insolo ukuthi kungalotsholwa ngezoom. Njoba sithi kulabadala kuyabe kuvele isuku ke kwalungiswa sokusika ngokuthi abantu bakhatshana kunganani, njalo kuyabe kulabanye abantu abamela abazali njengabo babakazi labo malume ababe beyibo abakonkazana behlangana nabakojaha. Izinto ezingalungiswa lezo kwenzakali ukwenza ukuthi ngihlaso kulungile ke izinto sezibuyele kule ukuthiwa new normal. Kungalungiswa ukuthi kuxoxiswane ke abantu labana babonwe angibona ukuthi kulomkhuhlane kuyavalela ukuthandana kwabantu lokuthi abantwana bathandane balobolane baqhubeke ukuthi sebefuna ukucandela umuzi.
Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola, asihlanganini singabaphelileyo ngeviki ezayo. Ndithele ithuba ukuthi mbonge ubaba uEdson Moyo, umama uAngela Sidube, lo mama uJester Sibanda uMandlovu.
Sigcina amasiko wethu, owakusenziwe mwana. Sigcina amasiko wethu, owakusenziwe.
Isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo yebo yebo, thakaso muhle zimpapo muhle, ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Gove. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngesimo somnotho njalo ezombusazwe elizweni. Intsha ilakho ukuzithuthukisa na. Kuhlelo silonkululeko mathe osakhulayo obetshengisela e-embassy kwele South Africa ngolwesihlanu odlule, njalo okubandla lemthwakazi Republic kanye lo Mnashe Mtutsa owebandla lezano PF. Asizweni umbono ngamathe.
Ngisisa kakhulu uhulumende lo uyasincindezela, usincindezela ngezepolitiki ikakhulu thina iFuture yethu abontanga abathi uyasebenzisa kakhulu into zelendi azisebenzise ngezepolitiki ukuthi manje uma ufuna ilendi ufuna ama projects sokumele uqale ujoine izano khona uzathola ilendi. Ngaphandle kwalokho ke iFuture abontanga iphelele emoyeni, sigcwele emazweni kuma diaspora ubukhokheli buka mnumzana uMnankagwa ohlala ethembisa amanga ngezithembiso zakhe ezingafezekiyo.
Siyezwa abanye ntanga bekhuthaza uZulu ukuthi asebenzise indlela ezishiyeneyo eziveza sobala ukuthi abathabanga ngobukhokhelo kukamongameli Marcel Mnangagwa, kodwa uhulumeni yena uthi uyazama ngamandla akhe wonke kule land audit elizweni. I-land audit izenza ukuthi abatsha bathole umhlaba, kule Empower Bank yona ezayenza ukuthi abosomabhizimusi abasakhulayo bathole imali. Ukubona njani lokho?
Amalungelo wethu ayaphulwa manje ngohulumende nalo ezanu ngapha esithi i-new dispensation. Ngiyakhuthaza kakhulu ontanga manje ngesikhathi samanje ukuthi kabaphakame ngesikhathi samanje sizilwele inkululeko yethu sezandleni zethu. Ngaphandle kokuthi sizilwele thina ontanga angiboni ukuthi sizaba lekusasa yelihle.
Hayi, siyabonga mathe ngokungena kuhlelo. Asizweni umbono kaMtutsa.
Kufuna ukuthi abayouth yathole imisebenzi, yikho thina ngo-2018 sasikhankasa sithi thina sifuna ukubambanisa isizwe, sifuna ukulwa lobugwelegwele i-corruption. Iproblem esibelayo brother Mike ukuthi 2 years down the line silabantu abalokhu besenza ukungezwa befihla ngokuthi bona basebenzisa u-section 59 we-constitution obavumezayo ukuthi benze ama-demonstration. Kodwa siyakwazi sikhangisa i-history yeZimbabwe ukuthi ama-demonstration lawa kazikazele peaceful. Yindaba yokuthi abantu bathi bafuna ukumatha egwaqweni ukuthi uhulumente owavotelwayo ngo-2018 akhithwe ngodlame kulokuthi abantu bekhuluma ukuthi singakwenza njani ukuthi imisebenzi ibe khona. I-problem yokuthi abantu babhizi bakhuluma ZANU-PF must go. Uyazibuza ukuthi iye ngaphi ngomphinda yavotelwa ngo-2018 ukuthi ibe khona up to 2023.
Nxa sebesithi ZANU-PF must go, kuveza sobala ukuthi sebekhathele ngobukhokhelo kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Kuyini okumele kwenzakale ukuze silungisise indubeko zabatsha elizweni?
It is their right ukuthi bethi ZANU-PF must go, but into ekumele yitshwe ukuthi mina umbuzo wokuthi ilizwe likhokhelwa ngubani ngumbuzo obuzwa kanye emnyakeni emhlanu. Lowo mbuzo uzabuzwa nje ngo-2023. So in between these years akula muntu ongafuna ukuthi uzabuza ukuthi ZANU-PF go. Esingakutsho thina kathesi ukuthi abantu kumele bebambisane sibe ndawone njengabantu abafuna ukuthi ilizwe labo lithuthuke siye phambili.
Njengoba konke lokhu lokhu kuqhubekela phambili kuyenzakala, uhulumende esithi hayi thina siyazama, abatsha bena besithi asitholi lutho. Kuyini okumele kwenzakale ukuze abantu bathole ithuba lokuzithuthukisa elizweni?
I-problem esilayo program ayikho, ngabantu abakomplaina ku-social media bengazange behambe on the ground. Siyakwazi khathi during i-COVID i-Ministry of Youth irelease i-17 million eyama-youth. Do you know of the people who benefited in Bulawayo? I tried to look for a name that I could recognize as ZANU-PF. I only saw 3 names. The rest of the names are well-known people, abantu abaku-civil society, abantu abangelandla ZANU-PF. They applied for the program. That's why they benefited.
Hayi, siyabonga Mtutsa ngombono wakho. Mthakazo omuhle, isikhathi sesidliwe nguMangoyi. Sesiluqhuba lapha uhlelo lwabatsha olubalulisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Gove. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Gove. Sikesinike ithuba uNtungamele Nkomo kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungami linkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana bathandekayo wenkosi ngolunjalo usuku uNkulunkulu avumele ukubana sibe ngabaphilayo phakathi kwezivunguvungu leziphithiphithi lezi ezigoqele umhlaba wonke. Namhlanje ilizwi lethu sizalithola encwadini kaJona iTestamente elidala isahluko sesibili. Siyabala nje indima ezimbili lapho kufundeka khona kanje. UJona wakhuleka uJehova uNkulunkulu wakhe esezivilinini zenhlanzi wathi, ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula ngisesiswini sendawo yabafileyo ngamemeza wezwa izwi lami. Zihlobo ezithandekileyo lapha sizwa uJona esephoselwe elwandle kuthiwa wakhuleka esesiswini senhlanzi endaweni yabafileyo ngobana ukuginywa kwakhe kwakufana nomuntu ofileyo. Xa sikhona sihamba lapha emhlabeni zinengi inhlanzi ezisiginyayo size sizibone singabafileyo. Siyakwazi ukubana kulezi nsuku kulo mkhuhlane lo okhona abanye uyababamba bedlule emhlabeni, abanye uyababamba basile, abanye abakwazi ngikhuluma kunjenje ukuthi babambe ngaphi bathiye ngaphi ngobana basendaweni efana lomuntu ofileyo. Abantu bathwele nzima phakathi kobunzima bomkhuhlane. Siyabona nxa sithi siyakhangela silalela sisizwa ngendlebe sibona ngamehlo sicabanga ngengqondo ubunzima abantu abaphakathi kwabo. Sibona imfanekiso eshaqisa igazi abantu abaphilayo sebefana labafileyo ngenxa yokuthi impilo esiyiphilayo ilukhulu kumangalisayo. Abantu abasakwazi ukubana babambe ngaphi bayekele ngaphi. Ilizwi lami lanamhlanje liya kulabo ababangela ukuhlupheka kwabanye lalabo ababangelwa ukuhlupheka nabanye. Lina elibangela ukuhlupheka kwabanye abantu libafaka endaweni yabafileyo lifana lenhlanzi leyaginya uJona abantu bavalelwe phakathi balokwesaba bayethuka. Ake lithinteke kunembeza lilondoloze impilo zabantu bakaNkulunkulu. Abantu bayakhala babubula ukusa kwamalanga. Abantu bayacathiswa, abantu bayachaywa, abantu bayathethiswa, abantu benziwa yonke into engabe ikhona. Abantu bafana loJona esesiswini senhlanzi bathole nzima kabaphefumuli. Ulaka lomhlaba luphezu kwabo. Kodwa uJona ke wathi sebone konke khona lokho uthi wamemeza uNkulunkulu walizwa ilizwi lakhe. Lina eliphakathi kobunzima lina manqamo mathupha izihlobo zenu omakhelwane labanye abantu nje bizanini igama likaJehova uNkulunkulu uzakuzwa lanxa sithiwa sekutheni lanxa kuleziqhwaga iziqwabalanda abangalaleli ilizwi lokukhala kwabantu ngobana bayizacuthe endlebeni abanye inhliziyo sezaphenduka zabangamatshe abanye velo nembeza abakwazi ukuthi into enjani kodwa ukukhona olalelayo ezwe sisezinsizini zona lezo aphendule imithandazo yethu. Lina lonke elisebunzimeni namhlanje elifana loJona esesiswini senhlanzi memezani kuNkulunkulu. UNkulunkulu uzalizwa ilizwi lenu, uNkulunkulu uzalalela imithandazo yenu. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, ngiletha abantu bakho ngendawo ngendawo langezimo ngezimo. Lalela usezulwini uphendule imithandazo yabo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Mvukankomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Labemedela igciwane le-COVID-19 eZimbabwe, osuku labantu abedlula ikhulu
102 asebephuphile. Abasekeli bebandla lezanu-PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe uya eZimbabwe. Kodwa kulabanye abathi akulaludo oluzaphuma kulokhu okuzakwenziwa izithunywa zikaRamaphosa. Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi okwenzakala eZimbabwe kayisiko abakulwelayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olamhlanje. Olivalelisa ngu-Kips Dube ngisithi kasihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.